那个外地个，咱那关农毛都爸爸，你谁不在上班噻？哎，咱那个外地什么日子？哎，他你谁不在上班噻？咱那个现在关农的钱嘛，不的钱嘛，那我们带着咱那个这一个农毛都，你谁不在个当个噻？你那个当个把子，你三平三平来几个一把？
咱那个只能过来，咱个一这个毛多。
哎，俺这谁爸爸个当个把子？你他妈八十岁出发去打不？当噻。
Ndo pa maka manya ukuno wona.
Eee.
Maka kwa nisuo heri kubatira kuburisa wano wakanga wafari wa muzimbayi zine moto.
Eee. Nasika iti kutubatire munu papa. Because wako nazara moto. Kwa sika iti kutubatire munu. Wame wane baka kachichamba kachichamba uruwono. Ndi waka sama kutubatire patire wano wane pati. Eee. Wame wari mkati hai. Kwa sika iti.
Totariso oma ambulensi ne wano zima moto. Waka uya upa ini nguwe heri kutubaka kwa nisuo kunu nura wangu.
Ay, bakawele si, nekuti mumu maya aga siya bana, mkati papa bana bari tube ure ano vahuku mkayo. So aga fama kutapinde unikira bana bake uvapira besi papa. So ay, amdesakawele si, mafa apriketa ya zuwele si.
Saka munofunga kudai ambulance kana kuti fire brigade vakakasika kuuya pano waifa waiita vashoma.
Ndiyo tsokwana. Anezvo kuti ma fire brigade handizivi kuti mutemo repati yeshe. Anoziva kuti pana pasi kugara muSouth Africa. Dzifamba sei. Vanhu vemakunze it's a big problem. Idzinga dzama kufola ambulance ro fire brigade dzotora nguva. Vanoziva kuti bidding inei inogara pano vari kubva kunze. So ape 81 vanhu vati vose.
Pane vamunoziva here vakashaikira mutsaona iyoyi vaibva kuZimbabwe?
Mumwe mai akabuda izvozvo nevana vake vari 2 akaenda kumusha kukai vari 3 vana 2 nemai 3 vatoenda izvozvo ndotaura sevabatobuda vatoenda kumusha. Pakasira ipapo nevana vake. Ndoziva ava 3 handizivi vahambe sazvo because ndandaenda ikoko kunomunamato from all this week. Ndoziva ava 3 ndopaziva kuti vatoenda musha izvozvo.
Saka makanzwoimi kuti pakafa vangani vekuZimbabwe vakatsva patsaona iyoyi?
NdokuZimbabwe because government iri kuti vamai vazivi kuti ndiani handiti vandovabatsi vaparara ipapo vapera.
Ko mune vamunoziva vakakuwara here uye vari kuwana rubatsiro here?
Iko zvino handisati ndavaona because tiri bhizi kutsvaka hama zvedu ipapo vamwe hativavone vamwe zviri pare vakafira ipapo hatizivi.
Tinonzwa kuti nzvimbo iyi yaigara vekunze vaigarapo zvisiri pamutemo. Zvii zvamungataurawo kune vamwe vanobva kunze kusanganisira vekuZimbabwe panyaya yekuti vange vachigara munzvimbo dzakachengetedzeka dzisina njodzi?
Kune vanhu vakaharichekisa mazidzi handisi. So yakachipa haina maintenance but yakachipa zvasiya kwakazara vanhu muZimbabweni Malawi vakasikenzi varipo ipapo varipo pano every month vanokolekta marendi rendi madzinoziva munhu ukati ivha ipapo hadi vamwe varoenda kugara free handiona apambe vanhu apa hadi kubhadhara rendi zvasiya kuora kwakaitika tsaona iyoyo takatera kuchipa ndiyo big thing.
Vakahijeka mabuilding ava ndevekunyika ipi? Vemusouth Africa imomo vekuZimbabwe vekune dzimwe nyika?
Ndave kuSouth Africa. Na South Africa ndivo varikuvajeka mabuilding aya. Ndovaziva because handiti kutaura asi ndivo South Africa. Na South Africa ndati ndinoziva kuti pari kuti maforena asi kutaura chete kuti ezvongu iri forena vanhu vanokuvenga nditi asi maSouth Africa ndivo vakavajeka mabuilding aya.
Imiwo shoko ramungasiyirawo vana veZimbabwe vari muSouth Africa nderekuti nhasi?
Handiti kuona kuti kumusha kwakaoma iko kuSouth Africa kwakaoma so hatizivi kuti ndikati chii because zvakaoma kwese kumusha nekuti kwakaoma so takatsemba mwari chete kuti akatipasira chete because aiwa iko zvino South Africa ndo zvino kwakaoma kumusha kwakaoma so munhu nemunhu anofanira kuona kuti akaita sei kuona.
Saka imi mune mhuri yenyu ikoko here kana kuti muri mega?
Ndogara nemhuri yangu papa.
Saka pamugere pakanaka here zvekuti hamungatarisiriwo njodzi imwe chete seyakaitika pausindizo?
Ani ndogara ku raisiraidipera 100% ndikubhadhara rendi everything is update ndikubhadhara rendi aya kuna njodzi kuyaitika uye mabhizinesi akajeka ndiproblem kuti handiti kwakazara vanhu all over pasi nekukwese kwese electricity anytime kugona kupasa handiti.